Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu. Umwe wacho tangona afukidzwa hatizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no, zvinhu izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDiz Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadzore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya Artu Daro, zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maSpike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakonzera nezvaiitwa mumavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa. But nyaya yomberi ipo nyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorarama sei. So nyaya yomberi ipo haiti nyaya yekubvisa vanhu mavhenda o nyaya yekukandira maSpike, inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaSpike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaSpike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru kuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yovati vachina masa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva mavi wakarongwa neChatman House, Sapes Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nenet vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.